Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 31/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Takataura kare tinenyaya international community, takataura nyaya yeregional community, ndokwavakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zvikureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, zvaani yakutanga kumhanya-mhanya iko zvino.
Sachigaro weMDC yava Nelson Chamisa muAmerica vanoti mapato ari mugungano repollard ari kutambisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze.
Nara yakundikana kutipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zvinara chairi kugona kudya mari yairi kuwana ukatarisa manyaya tikuenda kumatare dzawandisa zvecorruption. Saka mari yemugwagwa irisedzoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption.
Kanzuru yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Semazuva ose tichanzwa ama meseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapato ezvematongerwo enyika ari mugungano repolitical actors dialogue kana kuti POLAD anoti achange achiita misangano neSADC, African Union, European Union nenyika dziri mumubatanidzwa weUnited Nations kuti atsanangure zvavari kuita. Mutevedzeri wemutungamiriri weMDC vaObed Gutu vaudza bepanhau reHerald kuti nhengo dzePollard dzinoda kubatsira hurumende mukuona kuti zvematongerwo enyika pamwe chete nokupindudzwa kwebumbiro remutemo zvaitwa. Asi sachigaro weMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vanoti bato ravo harinei nezviri kuitwa nePollard nekuti rinoziva zvinodiwa nevanhu. Vadzokora vanoti Pollard haigoni kubudirira nekuti iri kubatsira hurumende mukuita zvese zvisingadikanwi nevanhu. Tabata vadzokora kuti tinzwe pamire bato ravo maererano nenyaya iyi.
Pamusoro pePollard kwatiri toga takagara tataura kutaura kare kuti ngavaite havo zvavari kuita. Kwatiri inhambe kana vachiungana ikoko pasina MDC unova ndiwo musangano wakavhoterwa nevanhu vakawanda muZimbabwe. Saka ini handione chinobuda pane zvese zvavari kuita kuPollard kana MDC isiko.
Hamuoni here sekuti iyo MDC yava kusara sure mamwe mapato achienda mberi nekuedza kugadzirisa mamiriro akaita zvino munyika?
Isusu hativhunduke tsanga iri mumvura. Pollard yange iripo, yatosvitsa gore iripo. Chayakaita chaizvo chaizvo chinoonekwa ti iko zvine izvi kumhanya-mhanya kwavakutoita ikoku vahwande kunoratidza kuti zviri kuitwa neMDC isiri muPollard imomo zviri kushanda. Ukaona ZANU-PF yaakutora zvinhu zviri kutsvagwa neMDC, zviri kudiwa neMDC, zvinhu zvakaita semareforms. Munorangarira imi ZANU yakataura yega kuti we'll never reform ourselves out of power. Asi iko zvine zvaakuwanzwa kuti ndovaakuda kuenda kuno kuti mareforms aitwe. Isi takataura kare tine nyaya yeinternational community, tikataura nyaya yeregional community, ndokwavaakuda kumhanya ikoko kuti vaende vanotaura zvavanotaura. Saka zviri kureva kuti presa iri kuiswa neMDC iri kushanda, zvaani yaakutanga kumhanya-mhanya iko zvino. Tiri kuonawo vagutu vachimhanya-mhanya vachiti ndovari kuita kuti zvinhu zvifambe. Asi nyika yese inozviziva kuti vagutu hapana chimwe chavakamboita kuitira presa ZANU-PF kuti isvike payasvika. Vagutu vanenge vachingomhanya vachipemberera ZANU-PF vachitoipembedza Doza wale nga wachite zozo. Saka isu nofara kuti Zanu PF iri kunzwa presha iri kuitwa ne MDC. Saka daro tinoti gavarambe wachite zozo. Asi isu hatiuyiko kana vasina kuita zvinhu zvatakataura kuti zviitwe.
Ndezvipi zvamunoda kuti zvitange zvaitwa?
Chekutanga chikurusa inyaya yekuti panofanira kuita munhu ari pakati nepakati, watinoti neutral moderator. Hatingati isusu Dynamo iri kutamba neCapes United. Totora former official kana official yeCapes United ndo yakuita referee ipapo. Izvozvo tiri kuramba. Zanu PF interested party. Saka haisi iyo inganomira ichizviti ndiyo moderator, musangano wacho uchiitirwa kustate house kana kuti uchiitirwa kupurazi kwamunangagwa. Izvozvo hazvigoni. Saka taurawo zvakare kuti tinoda kuti matalks aya ave guaranteed ne reputable international organization or even regional organization like AU or United Nations. Pakapinda sadhaka apo tinenge tauda kunyatsoona kuti pakamira sei. Asi tiri kuda United Nations kana kuti African Union. Uyewo saka kubvira tataura kare vahwande kuti hatisi kuda power sharing, tiri kuda a transitional authority. Vamwe vese vari kupora dhavo vari kuda power sharing. Saka takatosiyana. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinofanirwa kuti titange tawirirana. Then tochigara pasi totaurirana. If we as MGC, we are prepared to talk any day, any time. Asi zvinhu izvi, zvinoonekwa nemunhu wese chero neof kuti zvinhu zvakakodzera kuti Zanu iteerere, Sadhaki iteerere, pasi rese riteerere. Zvikaitwa izvozvi, togara pasi totaura matalks, nhaurirano chaiyo chaiyo, kwete nhambe tambe iri kuitwa nePollard nana vagutu.
Takaona Sondra Perairo kuti vaimbo vamutungamiri weSouth Africa vataombeke vakauya. Chii sebato chamunotarisira kubva kuna vambeki?
Vambeki isusu tinongovataurira vakangotaurirwa zvatanga tichitaura izvozvo kuti isusu ndidzo nhunha dzedii. Toda kuti kuti paite nhaurirano dzinoonekwa nevanhu vose, nhaurirano dzinoremekedzwa nevana veZimbabwe, nhaurirano dzinopa tiedza kana hope kuvana veZimbabwe, inhaurirano dzinoitwa paitwa zvinhu zvitatu zvatataura izvi kuti panofanira kunge paine munhu ari pakati nepakati, kwete munhu anokwanisa kusandudzirwa kana kutengwa nezanu PF. Takachenjedza ndechakatanga. Zvinhu izvi zviri kuitika izvi zvakamboitika ende pazvakaitika hazvina kupera zvakanaka. Saka isi tiri kutaura kuti izvozvo hatisi kuda.
Amutye here kuti sebato mungangoziva makangomira mamwe mapato achironga zvinhu zvinofamba pamwe chete nezanu PF?
Vahwande, nhaurirano sekutaura kwatakaita isusu, nhaurirano hadzisi kuitirwa vatamisa, hadzisi kuitirwa vanhu vekupolad, hadzisi kuitirwa gutu kana kuti kupe. Nhaurirano dziri kuitirwa vana veZimbabwe. Saka inhaurirano dzinofanirwa kutambirwa nevana veZimbabwe. Nekuti vana veZimbabwe ndivo vakaenda vakanovhota, munhu wavakavhotera vanomuziva. Inhaurirano rudzii chii tingapude kana pakaitwa nhaurirano dzinoitwa pasina munhu akavhoterwa nemajoriti yeZimbabwe nevana vakawanda veZimbabwe? Handione paine chinobuda. Vachaenda kuvanhu, vanhu vanenge vakangovatarisa kuti chii chamuri kuita. Ndanzwa vagutu vachiti vachafamba kwese kwese vachidzidzisa vanhu nezvePollard. Asi ivavo ndo vanhu vakavhotera vachamisa. Hakuna chavatambira kana vachamisa vasipo. Ende nyaya iri panapa vahwande, inyaya diki diki yakatombotaurwa nevamwe kuti tiri kudiwa muZimbabwe kungowana kuti Munangagwa, iye Munangagwa Mbune, angotambanudza ruoko rwake abate ruoko rwavachamisa. Vachamisa ndo vane masimba acho ose, ndo vane makii, ndiye mapata kii wezviri kuitika muZimbabwe.
Sachigaro veMDC North America inotungamirirwa navaNelson Chamisa vatawanda dzokora vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Kanzuru yekuti Harare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kuburikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana siyana. Meya weguta reHarare vaHerbert Gwamba vanoti Kanzuru yavo yakasunga kuti mugore ra2020 ichakureta mari yakawanda yekuti ivake zvikoro zvepasi zvitatu kugadziridza migwagwa yemukati neguta nekuvaka zvimbuzi zvitsva pamwe nokuwanisa vagari mvura yakachena. Ngati nzwei vachitsanangura mhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Izvo zvinotaura nemi ndikutoita urongwa hwekanzi hwe2020 yatikati program of action kuti tinge tichibatsirana panyaya dzematambudziko asangana neguta. Dzekutanga chandiri kuisa pamberi ndechekuti zinara yakundikana kutsipa mari yemugwagwa. Zvinhu zviri pachena, zvinhu zvafumuka kuti zinara chairi kugona kudya mari ka yairi kuwana ukatarisa manyaya dzekuenda kumatare dzawandisa dzecorruption. Saka mari yemugwagwa instead yoenda kumugwagwa iri kuenda kucorruption. Ngatiri kuparura chikamu zvidiki diki chatichakwanisawo sekanzuro.
Muchawana kupi mari yekuti muite zvose zvamuri kutaura izvi sekanzuro vaGomba?
Tichakwereta mari yakawanda inoita about 2 million tichishandisa maprofits anobva kukambani yedu yeCity Parking tichibhadhara backsquare zvetimboita road. Particularly CBG yose tomhita marodzi edu nekuvaka zvimbudzi zvitsva. Taita izvozvo tiri kuparura zvimwe zvikamu kusimbisa zvimwe zvatanga tinazvo. Tiri kuvaka zvikoro zvitatu gore riri kuuya, maprimary schools atinova tinobvumidzwa nehurumende kuvaka maprimary chete, hatikwanisi kuvaka masekondari. Tiri kuvaka munzvimbo nhatu kuwadzana tichavaka zviviri nebudiriro nekuvaka chimwe chete munharaunda yeHopley kuti tinge tichivandudza.
Kozvii zvimwe zvamunotarisira kunge muchiita mugore ra2020?
Gore ratiri kubata ra2020 tiendesa mberi chikamu chatinoti regularization. Ichi chikamu chatinotarisa vanhu vakagara nzvimbo dzisina kutarwa. Vanobviswa vanofanirwa kubviswa. Vanoregularizwa kuti tivatendere vanofanirwa kuregularizwa kuti vatendere. Munyaya dzemvura gore rinouya tiri kutarisa kuti tichange takwanisa kuwana mvura mugamu yenyu manyano. Nekutaura kwandakaita nehurumende kuti dhamu rechivero rapashoma less than 35% in terms of capacity. Saka tinoita kuwana mvura yakawanda kubva imomo, tinotarisira kuti tichapurifya mvura inosvika kuvagari yakati wandei. Bekuti kutaura kwandikuita nemi vakomana vari kutoshanda pamoto njefu ri kugadzirisa maclarifier, mafilters, mawaisi ari kutota. Saka tinoda kuti kana tawana panero repasi ravhurwa mvura yakubuda yakawanda takuenda muchikamu chekupowa vanhu mvura yakati o. Ndozvo zvimwe zvinhu zvatikuparura gore rinouya.
Meya veguta reHarare vaHerbert Gomba vari parunare muHarare neStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Herald rinoti amai Mary Mubai waChiwenga vachange vari mudare redzimhosva repamusoro reHigh Court kunzwa kana vachipiwa mukana wokubisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba maererano nemhosva dzavari kupomerwa dzekuda kuuraya murume wavo uye kubudisa mari munyika zvisiri pamutemo. MuDaily News hurumende inoyambirwa kuti zvikwata zvematsotsi zviri kufamba zvichirwisa vanhu nemabhemba zvichakonzera nyonganyonga munyaya dzezveupfumi kana ikasatanga kusunga vanhu ava. MuDaily News nekare vanorarama nekutengesa mumugwagwa veVendors Initiative for Social and Economic Transformation vanoti kana hurumende ichida kuti vabve mumugwagwa inofanira kuvatsvagira mabasa. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mamukase, mamukase kuStudio, mamukase. Aiwa tinokutenda, tinoti makurukota ekupinda mugore dzva vese vanatanonoka vandivana blessing zuru vamwe vese vasina kudona mamazita ndiitwawo varoro ndiri panodzen cape up right. Tinotenda mwari kuti zvosuwa 2019 wapera zvake, asi igore ndogore ranga rakaoma pamakore ese iro rino gore remaostate measures Noa gorera favano zvakanyanya muzvipatara gorera dzingwa vana chiremba muzvipatara gorera raita zvakaura kaita zvakawanda zvakaoma kusvika pakuona maroya chaiwa achiratidzira vanorwira kodzero dzevanhu so igorera ngarakaoma zvakanyanyisa saka tinoti Mwari vapindira.
Masera sei vashamara rekuri sei kumusha kuZimbabwe uko kuri sei mose munofara here paZimbabwe apo nhamo ndiri kusuka vanhu paZimbabwe apo vashamara tinokumbira zvatinotaura muyo munoburisa kupa maredhiyo nekuti panofiwa tiri vashamarari vakuruwo kunoko saka tinofanirwa kuti tichizototaurawo zvezvinobudavo ndinofadzavo hama dzangu dzakasivanda pamwe chete naivo vamunangagwa ndinovafadza zvisingati pamwe chete navachamisa ngatifarei ngatigadzire nyika yedu inake kupopota kuita kurevi chuma ivo vachamisa ngavari kuramba vachingopopota vana vachifa muZimbabwe ko vanozvitirezi vachikona kugara pacheya imwe navamunangagwa tikagara zvakanaka.
Munofara imiri vashamarari vestudio 7 mose ndomuti kufara mwezhe ndini Johni Mulambo Chikwata wanokwa mutsi ndiri muno muPetersburg munomu ndoda kufarisa hama dzeshe dzinondiziyawo nedzisiningandizivi ndinodziti kufara ndini ndinonzi Johni Mulambo Chikwata mutsi ndiri mwana wamutsi vanondiziya vanondiziya ndifarisa hama dzeshe dziri muSouth Africa munomu ndofarisa karakadzai Chikwata taiwanda Chikwata paida Chikwata Edmo Chikwata baba ishu Chikwata naishu wacho Chikwata tozoenda kumadzisikuru ndinofarisa taurai pa Cape Town ndinofarisa mapurisana pa Cape Town ipapa na Tennyson mwana wabhongo ndinofarisa vese ipapo tozoenda kuZimbabwe ndofarisa vese vanondiziva nevasingandizivi hama dzangu dzeshe paZimbabwe apo ndinofarisa sekuru Mepiasi baba akiri pahlwayo mutumba waana manje ndoenda kuMozambique ndinofarisa vekwachikwata vese vekwachikwata pamuyambo pamuhotsi ndinovafarisa vese vanga vafari inini zvangu ndinotamba neveshe veshe vanondiziyawo vanondizwa ipapo ndinovati kufara Mwari ngatitungamirire tingopesa padoko pasarapo wokuti tiende mugore idzva mu2020 tinenge tichiti bye bye 2019 come 2020 show
makadii pastudio 7 ndinechanda ndiri kujohannesburg South Africa farisa mese vashamarire vestudio 7 diki ndinotenda zvikuru nebasa remunobata rekutipakurire nhau dzinokutsa dzinekundiso mukati meupenyu hwedu isusu vana vezimbabwe kudai mamusipo imii vestudio 7 inda hatingazivi kuti nhau dzacho taizodziva ndiani dzechokwadi because studio 7 ndinotaurira nhau dzechokwadi ini handitoteereri redio zimbabwe yangu ndiri kumusha anditeerero redio zimbabwe sesheni yangu inobata estudio 7 chete muupenyu hwangu ndokuti ndakaona kuti ndo inondipe nhau dzechokwadi dzinoita zvese zviri kuitika munyika ndoziva kuti pastudio 7 dzinobuda saka ndinotenda zvikuru chaizvo ndinotenda zvikuru chaizvo zvekuti handingatoziva muzvinhu kudii nekutenda kwendinoita studio 7 yatinayo number 1 ndotera studio 7 ende ndiri sapoti yeMDC kubva ma2005 ikokoko paikatanga hayo kuna 1999 ndopa ndakatanga hangu but yaitiri 1999 sapoti but ndinotenda chaizvo ndinotenda zvikuru topinda munye zvakanaka ndinotenda ndikukurudzira kuti vana vezimbabwe vabate panye tipinde mugore zvakanaka ndatenda tende so much
mangwanani yo haini hangu ndiri vangotaura nenyaya yehuori umwe unotoita kunge unopembedzwa munyika yedu yezimbabwe zvakafanana nenyaya iyo zimara iyi chokwadi inotoita uoro unotosvika pakuzivikanwa nameya weguta kunzi vari kuba mari vachiita dzakuunza kuti igadzirise marodzi nezvikoro kati vachisiyiwa vakadaro ndopaunonzwa chinzi tiri kurwisa uoro sanasana vachitadza kurwisa uoro uri pachena kudai wazivikanwa nenyika yese kudai wavari kurwisa chaivo chaivo ndeupfini chokwadi weduwe rodhi yakaita semugwagwa wegate bridge harare unonzi hausi kufambika shandisai mugwagwa weblawayo mugwagwa unonza mari zvakadaro mabhazi mangana anopfuura nepo achienda kujoni but havakwanisi kuti vaugadzirise nemari yaunounza kudaro kwamudzidzineiko zvinhu zvakanaka zvinoitwawo nenyika dzakaukomberedza ese south africa tunzira tudiki diki chaito chaitwa hauoni kana gomba mukati mazviri but mugwagwa mukuru wakaita seogate bridge unotosvika pakunzi ngauvharwe shandisai mugwagwa weblawayo nekuti hauna kumira zvakanaka hai nyika ese yakanaka iyi ende kana uoro uri kurwiswa wachonai handichazivi kuti ndeupo wachonai ndokunga zvatongoo zvekuti kana uri unenge wakamakwa ndiwo unonzi uri kuita uoro uri pachena chaivo chaivo unosiyiwa wakadaro kusvikira pakuti meya weguta reharare akutotsvaga dzimwe mhindu dzekuti vakwerete mari vagadzirise migwagwa nezvikoro ipo paine mari inofanira kuita izvozvo ah nyika yedu haisi yakanaka haiwa ndanyara zvangu naii
manzwa pfungwa dzevamwe vateereri vestudio 7 ndiwo maonero avanoita zvinhu koimi munofungei tinokukurudzira kuti mutitumire mazvo enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatambi venhabvu vanomwe vekueritiria vakaramba kudzokera kumusha vakakumbira upoteri mushure mekutamba mumakwikwi ekekafa senior challenge cup muuganda. Mutauriri wekanzuro yezvemitambo muuganda vaismail bakaba vaudza vatori venhau kuti izvi zviri kuitika kwemakore mazhinji kana vezvemutambo vekueritiria vapinda muuganda. Sangano reUnited Nations Children's Fund UNICEF rinoti kurwiswa kwevana vari munzvimbo dzinorwisana kwakaitika zvinopetwa katatu kubva mugore ra2010. UNICEF inoti vana vari pakaoma pamusoro pekurwisana kuri kuitwa munzvimbo zhinji pasi pose. Inoti zvekare vana vari kutambudzika pamusoro pekurwisana kuri kuitika munyika dzakaita seSyria, Yemen, South Sudan, Central African Republic, Nigeria nedzimwe. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vaviri vakapfurwa vakafa mushure mekunge mumwe murume apinda mune imwe kereke kuTexas akatanga kupfura vanhu vakange vachinamata. Umwe wevatendi akakwanisa kubudisa pfuti yake akapfura murume uyu. KuNew York umwe murume akapinda mumba makanga muine vatendi vechiJudha vakanga vachipemberera zororo reHanukkah akabaya vanhu vashanu zvakaibisisa akatiza akazobatwa nemapurisa. Vari kuita dzidzo yepamusoro paHoward University vaCalvin Manduna vanoti izvi hazvikashamadzi sezvo vatungamiriri vasiri kuratidza chido chekugadzirisa zvinhu zvakaita sekuvengana kwemarudzi. VaManduna vanoti kunyange vakuru vemamwe makereke vanonyarara kana zvinhu zvakadai zvichiitika. Tabata vaManduna kuti tunze maonero avo.
Ndingati nyaya yakandishamisa utsinye hwakaita munhu uyu pakuuraya vanhu pakuataka vanhu ava asi at the same time hazvinawo ndishamisa nekuti yaclimate yatiri kugara. It's not the first incident in that area. Hapunopfuura masvondo akawanda kuNew Jersey kwakaitikawo futi akapfuura vamwe. Saka zvakaenderana netrend yevanhu vari kunangana nemaJudha vachida kuvaitira utsinye either kuvatuka or sezvakaita ava kuita maattacks ari violent towards avanhu ava. Nikati kutanga kubwa kuma politician edu. Tukwana wanu wakaita sana Juliani. Ni wangwe ma politician. Mashitawara mashoka kaipa kuma chukurewe chichuda. So zungwe ndramberi. Muno mungika edu.
Aishini zumbi atinupote alisira kuti panga shike wanu wanika wakita utasho utsinye. Cha muno funga kuti chino konzira zunu zakata seyesu chii kusachika kupinda mkereke kuhurea wanu warikuna mata.
Musu mkereke chete muka tarisa history wanu wanupura wanu muno mungika. Muchi munga yutu za umaga nupura wanu hapa crash kusendi huku kuya kukafawa na wadiki pa cheche. Saka awana awasisina kuchika mwari muno mwamerika kala kuti kuremekeza upenyu wevanhu chero kwa waenda chero uri msupermarket chero uri mkereke wotogara wakavhura maziso zvirikonzeresa zvamuri kuona zvichiitika ndingati ihistory yenyika ino history yeamerica yakafanana sterek munzira dzimwe nehistory yedu yekuzimbabwe in the sense that ihistory yeviolence nyika inoi yakavakwa neviolence zvatakangoita kumusha kuzimbabwe kuya from our foundation is the foundations of violence and it breeds a culture which they have never been able to escape culture iyo yekuti yekugara nezvombo zvanotoremekedza muconstitution mavo kuti vanhu vatakure zvombo and vangoperpetuata culture iyoyo so you find musociety vanhu zvasangana nema mental health issues vanga zvitaurwa iko kutexas kokuti vaifungidzira kuti munhu aitopengawo zvake aive nezvaimunetsa mentally nenyaya dzekuvenga parusaro raganda it's a toxic cocktail mental health issues racism culture of violence and nyaya vari kuti white nationalism which is racism which has become resurgent muno muAmerica as the economy gets difficult for vachena vachiona maopportunities ava akuita mashoma vakuita act out munzira dzakasiyana siyana very violent against vanhu veganda sisu so it's a combination of issues zvichitanga nemapolitician anenge achifuridza achiinspire vanhu ivava kuti vaite ma acts of violence ndingati ndo foundation yacho izvatiri kuona.
Calvin Manduna vari parunare mu Washington DC ne Studio 7. When I see you, I wanna see you, I get so shy. Bona, moyo wangu noreketa, unoda kukupepeta, love yako inopepeta, saka ndoda kukuchengeta, every day unoniseketa, zuva rangu unojeketa, nyangwe zvikandivengesa. You watch and only think it's that what's been done by Sane me no now it me left and none oh that's last day me no now it me left and none oh baby when I see you know it's a benge benge if I could only feel you then on the kenge kenge more I want to you from a
penge penge kamba kana nakiza zvikuru kanobva kuna Titan sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau sachigaro weMDC muAmerica arinoti mapato ari mugungano repolad vari kutamisa nguva yavo mukutsvaka hurukuro nemasangano ekunze. Kanzuru yeguta reHarare inoti ine urongwa hwekusimudzira guta mugore rinouya kubudikidza nekuita zvirongwa zvakasiyana-siyana. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tisenda bako